This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu yadziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 28, 2028. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikonzero chikuru ndechekutinzwa vakuru vendava havana hanya nenyika dzavo. Havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa healthcare delivery system nyika dzavo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri parufu rwevaive mutungamiri wenyika yeAngola vaJose Eduardo dos Santos avo vakashayikira vari kuSpain. ZANU-PF yopemberera kukunda musarudzo dzekugokwe kabuyuni uko veTriple C vachiti ZANU-PF yakakunda musarudzo idzi ichishandisa mhirizhonga.
Chikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzorovana nevakomana. Saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri. Saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvetsiva izvi havana kushamisika nazvo.
Mumwe mudzimai wechidiki woita zvodavado mumutambo wetsiva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nhasi nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nevamwe vekunze parufu rwava Jose Eduardo dos Santos avo vakashayikira kuSpain musi wa8 chikunguru. Vadosantos varadzikwa nhasi pazuva ravangadai vasvitsa makore makumi masere. Vamwe vatungamiri vange vari parufu apa vanosanganisira Vasiru Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDRC uye mutungamiri wenyika yePortugal vaMarcelo Rebelo de Souza. Vadosantos vari pakati pevatungamiri venyika dzemuAfrica vakafira kunyika dzekumawirira nekumbabuda zuva vachirapwa sezvo zvipatara zvakawanda munyika dzavo nemuAfrica zvisina zvikwanisiro. Vamwe vatungamiri vekunze vakafira kune dzimwe nyika vanosanganisira vaRobert Mugabe vakafira kuSingapore, vaLevi Mwanawasa vekuZambia vakafira kuFrance, vaMichael Sata vekuZambia zvakare vakafira kuBritain, vaMeru Zenawi vekuEthiopia vakafira kuBelgium, vaUmaru Musa Yaradua vekuNigeria vakafira kuSaudi Arabia. Ko, chii chinopa kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vanorapwa kunze kana vachinge varwara uye dzimwe nguva voguma vofira ikoko kunyika dzinenge dzakabudirira? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Chikonzero chikuru ndechekutinzwa vakuru vendava havana hanya nenyika dzavo. Havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa healthcare delivery system nyika dzavo. Vanogondezvevarombo iyo vanongoenda kunorapiwa kunze kana varwara. Saka kana zvazonyaya kudzimba vanozopedzisira vafira kunze ikoko. Mereizi munyika dzavo mune zvipatara asi hazvina chirimo. Mahealthcare workers acho akaisoenda kare kuBritain kuSouth Africa and hapana zvikwanisiro zvokuti vangarapiwe. Havangagone kudada nemahospitari avo emunyika dzavo. Ndodambudziko ravanaro iro.
Asika ivo vatungamiri ava vakanyorerana yainonzi Abuja Declaration yekuti mari yebudget zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviende kunyaya dzezveutano. Sei zvisiri kuitika izvi?
Hapana politika uyo. Muhana dzavo vakangosaindirana zvekunyeperana zviya zvechikamaradaship zvemaAfrican leaders. Asi muhana mavo chaivo havazvikoshese zvokuti vaise 15% kuhealth. nyango wakaisa 15% yacho inopera nokubiwa nayo vanhu vanochiitwa vanango vachitunga miriyoni kugadzira chipatara zvedu. Saka corruption ndiyo problem. So dambudzikondere political will hapana.
Totarisawo idzo mari dzinenge dzichishandiswa dzatingati dzevanhu vanobhadhara mitero kana kuti mataxpayers pavanenge vachirapwa kunze uko, hazvitozosiye nyika yamuzvikwereti zvakawanda here?
Ini maonero angu ndeyekutoti izvo mari inoshandiswa nevakuru vedava vachienda kunorapiwa kunze kwenyika, budget yacho kuda yakakura kudarika budget dzenyika the Ministry of Health yenyika yedu seino Zimbabwe. Vanoshandisa more money yekuti dei vaiisa muhealthcare system yedu taiwana zvikwanisiro zvese zvakakwana. Saka taxpayers money iri kungopera ichirapisa vakuru, then imwe vachimora vachida vachiita zvimwe zviri paside zvisiri zvokurapiwa. Tinozviona izvozvo kumamedical aid evazhinji yakaita sepremier service medical inogara yakabroka, asi vanhu vari kubvisa mari dzavo every time, asi tozviziva kuti dziri kudiwa nevakuru.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaburitsa padande mutande rayo reTwitter zvakabuda musarudzo dzekugokwe kabuyini dzakaitwa neZuro. Vakakunda musarudzo idzi ndiva Spencer Chuma veZANUPF vainge vaine mavhoti zviuru gumi nemazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 10,727. VaConstin Muguti veBato Residents Coalition for Change vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana masere kana kuti 4,800. Asi VCC nevanorwira kodzero dzevanhu vari kugununʼuna kuti mhirizhonga yakaitika munzvimbo iyi ichinzi yaiitwa nevatsigiri vebato reZANUPF ndiyo yakakonzera kuti bato iri rikundwe musarudzo. Mutungamiri webato reTCC vaNelson Chamisa vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF ava nemusi wechina. Vamwe vatsigiri vebato iri nevatori venhau vakakuwadzwawo musi uyo. Asi Gibbs Dube weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Tine mufaro uye tinonzwa manyawi, tine kudzukirwa nomufaro semusangano weZANUPF nebasa rabatwa kugokwe, tichiti makorokoto kuna vaSpencer Chuma nokuhwina zvine musimba nemutsindo hongu. Tinoziva kuti vanhu vanga vaine tarifiro yekuti vanotikisa vachahwina gokwe kabuyono, asi vaSpencer vati pamanyawi kumusangano weZANUPF tinonyanya kutenda. VeYouth League neveWomen's League andiko redu recommissariat nebasa guru ravabata iro rati pamanyawi, tichitarisirazve kuti zvavaita izvi zvinotitaridza kuti muna 2023 musangano weZANUPF hauvakwi mumapepa, hauna kugadzirwa pasocial media, wakavakwa panhoo dzavanhu. Naizvozvo ndokusaka tichikunda mutsarudzo.
Vari kupikisa vari kuti nyaya yeviolence kuti vanhu vezano vakarova vanhu veCCC.
Hatinzwi kushamisika nemashoko aya kunyanyanyanya achibva kune vane mapato anopikisa. Ko zvagara kandiwo magariro avo, ndoo mugariro wamuchatanda iwoyo wokuti kana akunda, kana vachinge vakunda musarudzo vanopembera kwazvo. Kana vachinge vadyiwa nebato reZANUPF vanotsvaka zvikonzero zvekuti tadyiwa nokuda kwechiti nechiti. Tinozviziva makore ose, ndokusaka kubva mugore remwaka wa 2000 kusvika pari zvino madecades maviri, 5 sarudzo dzaitiwa, shanu hapana imwe chete yavakati vadyiwa zviri pajekerere. Tinozviona zvichiitika kuKenya nanavaodhinga. Iri iscript raaneta nokushandisiwa ende harichativhundusi, tinoriziva richingouya asi hazvitivhundusi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo muteedzeri wemutauriri webato reTCC vaOstalo Siziva.
Vanhu vekugokwe nekuti bhotera zvine mutsindo, tichitarisa kuti pakaitika mhirishonga pakaitika nyaya yemore than 1000 vanhu vanga vachitinwa nemasabhuku kunzi vanofanira kuvhotera pakati pakaitika nyaya yekushandiswa kwehupu nechibage kuda kutenga vanhu asi vanhu vakashinga.
Ko, sei muri kuti muri kufarai makakundwa musarudzo?
Paelections haiwanzobudi vanhu. Isu tiri kufara nevote share yatakaita nekuti zvinoratidza kuti tikusimudza vhoti yedu kumaruwa. Makaona violence yakarambidzwa kukampena, mukuru wedu vakarambidzwa kuti vapinde mugokwe. Zvese izvi zvaita kuti vakunyikidze vanhu nekudzivirira vanhu nekutyidzira vanhu. Zanu yahwina neyatinoti muchirungu imagine of terror, nekuti havana kuvhoterwa nevanhu nekuda kwavo. Saka kuona vanhu vasinga vachisapota sanduro inostenda zvikuru.
Saka maendesa here zvichemo zvenyu izvi kune vezeki nevamwe vakaita seZimbabwe Human Rights Commission?
Ndokutotanga chirongwa chekuti gadzise nyaya yemareforms, nokuti ndo nyaya irikuratidza kuti yaita dambudziko munyika. Kuti munofanira kuita mareforms, zeki inofanira kumeka sure kuti the pre-electoral environment iri free, iri fair, kuti vanhu vese vagone kukampena, vanhu vese vawane access to state media. Munoziva majanesi akarohwa achida kunokavha rali zeki. Machipa tichidzirwa nemasabhu kunzano yedu vanofanira kutinhwa kuti vavhotere zano vanazi timo donde zvimwe zvinhu zvetakugadzira patikuronza dhokumendi redu zvinonzi tai kuti tange kusenza nzira dzakasiyana kudimanda maripoti.
Uyo anga ari muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vaostalo Siziva vari parunare muHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaWilfred Chuma vanoti varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF muHarare nhasi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro webato reZANU-PF muHarare vaGodwills Masimirembwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vaChuma avo vapinda muchipatara.
Ndaenda kumbare ndakapeka regalia yeCCC ndichakubatisa zvinhu zvashinda kumusha zvemwana wechikoro. Saka ndasvika paya paya ndapinda zvandaita ndikatobatisa zvinhu zvacho pabhazi. Saka ndabva ndati harika ndinge kukambudzima zvangu pamwe ngada kunoona. Saka ndakutofamba kutokurosa paZBC paya paya pabva papfuura vakomana 2 vachangopfuura ndobva kubatoya mota yainge katozara vanhu more than 20 vanhu vabva vatondikomba ndokutanga kutonditi wayo kupeka regalia yeCCC rekunoku munozviita imimi varidzi. Patakwa zvakawanda vamwe vachitaura vachiti maTPC ini vanhu munoziva maTPC achitora nyika makaita sei. Vabva vachitanga kundidi handi kuofisi kwaofisi kwavo ndikandikuzivi ndepibhangu rekumbari ikoko. Saka ndopatanga kutondirova nemambama vachondiwisira pasi kutoti hani matanda nematanda yatanda nematanda hani pamvura singi masuwage here angati anitenda nekudarika nekumbareko ndigara pasi hakurova chaiko chaiko kuti kutamba.
Pane vakurwai vacho pane vamaziyawo here?
Sevanhu vandatanga kutora nhasi hapana wandaziva asi kuri kuzindinongedzaninhuzandeuyuyuyu asi ndevanhu veZANU-PF.
Sei muri kuti ndeve ZANU-PF?
Bhodhi vamwe vacho vangatipeka matishirti nemaketi.
Imwe nhengo yebato reCCC vaWilfred Chuma vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies riri kuyambira kuti hondo pakati peUkraine neRussia ikaramba ichienderera mberi ichapa kuti vanhu vakawanda pasi rose vayaure nenzara. Red Cross inoti varombo kunyanya pasi rose vatotanga kusangana nematambudziko aunzwa nekudhura kwezvinhu. Ukraine ndiyo nyika yaitengesa chibage chakawanda pasi rose hondo isati yatanga. Hondo iyi yapawo kuti mafuta ekufambisa dzimotokari adhure zvokonzerawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichitachamuramba mhuru. Sangano reInternational Red Cross rinotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 22 million vachadawo rubatsiro kana hondo iyi ikaenderera mberi muUkraine. Chikwata chinopfurikidza mwero muSomalia cheAl-Shabaab chatumira mashoko ekutyisidzira Kenya chichiti chichairwisa kana mauto ayo akaramba ari muSomalia. Chikwata ichi chayambira kuti chicharwisa maguta nemadhorobha emuKenya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nhasi tine hurukuro nemurayiridzi wechikwata chenhabvu yevechidiki vari pasi pemakore gumi nemanomwe kana kuti under 17 cheGMRI Academy Private School, uye aive mutambi wechikwata cheCapes United Mike Big Mike Temwanjira. Chikwata ichi chakakunda Dynamos 5-4 mumapenalties mumakwikwi eAchford Gutu tournament akatambwa neZuro. Ngatinzwei hurukuro yataita naTemwanjira.
Isusu tinoenda paGym School, Gym Academy School iri paLong Chain. Pane right turn iripo before Long Chain. Unodzika nayo iyoyo, unoona kusvika pa4 ndopatinotrainira ipapo. Saka programu yedu inotanga, totanga training like Tuesday na 10 o'clock, 10 a.m. makuseni. Kupedza kuma4. Saka always groups ndodzinge, totangira paunder 10, then under 12, under 14. Under 16, under 18, under 20. Saka ndiwo mamirira akaita programu yacho. Saka munhu wese anofungira kuti ane talenti, mwana wake anotamba, ngauye timuone. Ende tikaona kuti you are good enough, togona kuva totokupa scholarship yako pachikoro, odzidza pachikoro.
Saka mungati pari zvino pane vana vangani?
Pari zvino last week ndopatakaita patakatanga matrials edu va tatanga kuva 22 tichipedza muchova 26. Saka so far vana vakauya vakatenda vanosvika zvekuma 35 bhodi vachiri kutanga bhodi takaita pamaflyer pamawhatsapp group. Saka chiflyer chedu hachanyatsotenderera. Saka we are planning again kuita mamwe matrials I think after 2 weeks time. Hatinovimba kuti vana vanouya vakawanda seno kuti sezvino kuchanda kwatakaita tonamendi vozi vamwe vacho vakatamba tonamendi yatakahwina neZuru vamwe vacho vanga vatitori pamatsaus. Saka aihope kuti vanouya neuwandu hwavo.
Saka kuti muzounganidze icho chikwata chakasimudza mukombe ichi zvakatora nguva yakareba sei?
Inini ndandine chikwata changu chanandinacho kudhara. Saka ndabva ndabatana namukoma Gilbert Mponda. Saka vanga vane vana vepachikoro vamwe vashoma. Saka hazvinambotorera time. Ndinyaya yekuti inini futi inini ukandanandira vamwe vana vekuwaren park. Saka hazvinambotorera time kuti tikwanise kubatanidza chikwata ichi.
Vanenge vabudirira vatamba zvinonwisa mvura vanozoenderera mberi sei? Muone wenyu ndeyekuti vaite sei? Pane zvikwata zvikuru here zvamuri kushanda nazvo apa?
Vanenge vakwanisa kutamba nemazvo tovakwanisa zvatichi kuda iye mhiri tovatsvagira kuti vakwanise kutengawo kunze kwenyika kwandikatamba kuya kunana Serbia kunana Romania ndikatamba kuThailand. Saka ndokwandiko kwatinewo mukana ikoko kwekuendesawo 1 or 2 maplayers.
Tichitarisa iwo makwikwi anezuro aya makafara here nezvipo zvine vana kana kuti hatingati matarenda tichitarisa kuti imi makatambawo nhabvu kwenguva yakareba, remangwana reZimbabwe rakajeka here pane zvamakaona?
Matalenti aripo like yesterday mutimu yedu yatakatamba ini ndakagozanyere yemaunder 17 katournament but ndakaisa kamukomana kabiki kane 14 years kanogara kumbareo kakatouya tichigari pamatrials. Ndokakatoita young player of the tournament ikako. Ikako ndinotarisire kuti tikatapa zvinhu zvakakwana I think in 2 years time chaivo anenge akutamba mukomana iyi kana kueurope chaivo.
Tiri kuona vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka, vamwe vari kungoita zvakadaro daro. Zvakakosha sei kuti vaite zvemitambo izvi zvamuri kuita? Sei zvakakosha?
ipapo doi mefuti nyaya ya tuda utea kutitinje yuri kwazi mkatiariza wana watu yotora vatina u tuda utea kwanje nyota nyaya kutu masaike manyaya madragi yuri kwazi the moment ya tuna ina nao kutreni pati otreni every day kutreni awani wawasa kwa nite kufunga zi mfuta hizi nekumwa kwazi masinga wangu ngo focus on training wakapa kutreni wangu shika wane ngewane ito shika orara senge ipapa indotos kwa nikune kwa kumbogu senge pandiyoti nasi hakuna kana training 2 days wanito uya ito ya kosi tofana ya training
asi imo Muharare nemunyi nkao muchi ne mitambo here yakawanda yekuti vano kwanisa kukwikwidza iwe vechidika kana kuti zvinenge zvichiri kunetsa
ndakataura na Mr. Mponde tichakujoina pane imwe inonzi Light League inana Dynamo zvivava ine maakadhemi akawanda ndiobozi nekuhwinya kwatakaita mizuro vakatotipa pressure kuti handijoini haikuti nekuti timhenyu iri strong.
Murairidzi wechikwata chenhabvu cheGMRI Academy Private School Mike Temwanjira ari parunare Muharare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba. Yesu simba rangu simba rangu.
Vatereri, ndini Tanonoka Wande, tinosangana zvakare manheru anhasi muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa zvamunofungavo pamusoro penyaya yesvondo rakapera yevakorinde vekutanga chapter 15 verse 29 inoti, ko avo vanobhabhatidzwa vakafa vachazoita seiko kana vakafa vasingazomutswi? Ngatinzwei maonero apasta Mhungu pamusoro penyaya iyi.
Kana kuchinzi ivhangeri yakaparidzirwa vanhu vakafa vakabhabhatidzwa, vanhu vakafa tisu vakatenda shoko raMwari, kwete hama zvitunha zvakafa, hakuna munhu ungakwanisa kubhabhatidzirwa zvitunha zvakafa. Asi isu tisu tinonzi takafa pazvivi, kubhabhatidzwa kwatakaita kuya takafa pamwe chete naKristu. Saka kana shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa, rinotaura vanhu vose vakatenda kuna Jesu vakabhabhatidzwa, kwavari ndo vanonzi vanhu vakafa. Zvitunha hazvikwanisi kuti zvichabetsereka nevanhu kusara kwekuti zvaitigwa nyasha naJesu Kristu. Saka ivhangeri shoko raMwari kana richitaura zvevanhu vakafa, rinotaura zvevanhu vakatendeuka kuna Jesu vakabhabhatidzwa, ndo vanhu vanonzi vakafa pamwe chete naye. Saka zvose izvozvo kana ivhangeri shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa, rinoreva richitaura nevanhu vapenyu vose vakafa muna Kristu, kwete zvezvitunha.
Ngati chinzwaivo pfungwa dzamufundisi Richard Moyo pamusoro penyaya iyi.
Ndinoo ndoda kuwedzera nhau yakataurwa svondo yapera kubva kuna vakorinde yekutanga pachapter 15 pavhesi yomukati 29. Nhau iyi inhau yakanaka zvikuru. Pauro achiparidza pavakorinde wakanga achiparidza nhau yokumutswa kwevakafa muzita raJesu Kristu weNazareta. Pauro achitaura achiti, dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa, chero avo vose vakafa chiri dai vainyabhabhatidzwa, kubhabhatidzwa kwavo kungadai kusina maturo, kungadai kusinga na zvakunobatsira. Nokuti kana kusidai kusina kumutswa kwevakafa, chiri vakafa vacho chiri dai vainyabhabhatidzwa, zvingadai zvisina kudero. Akanga asingarevi kuti vanhu kana vachinge vakafa vachava nokumwe kubhabhatidzwa. Munhu wese anobhabhatidzwa ari mupenyu. Asi yakanga iri nhau yokuti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa, chiri vakafa dai kwainzi vabhabhatidzwe, kunga kana kusina kumuka, kumuka kungadai kusina maturo. Chere ivo vakafa vacho kana kusina kumutswa vaigozobhabhatidzwireiko? Kuona kuti ivo vose vakafa muzita raJesu Kristu weNazareta, dai kanga kusina kumutswa kwevakafa, vaigozobhabhatidzwireiko kuti vaizogamuchira chiiko pana Jesu Kristu weNazareta? Kududzira kuti Pauro achiparidza nokudzisa vanhu pamusoro pekumuka kwevakafa. Kumutswa kwevakafa kuriko haasaireva kuti vanhu vakafa kudero vanobhabhatidzwa. Munhu anobhabhatidzwa nemuviri wenyama sezvandiri kauri sezvauri izvozvo. Asi achinge atorwa pasi pezuva achazomirira zuva rake rekumutswa, sezvatinoziva kuti Jesu Kristu wakamutswa. Nokuti Pauro iye achitaura achiti dai kanga kusina kuzvisizvo kudero, kana nesu kuparidza kwedu muzita rechisinazareta kungadai kusina maturo, dai kanga kusina kumutswa kwavakafa, tingadai tiri vari venhema, zvaitova nani zvedu tindodya zvokudya zvedu kana zvokunwa zvedu. Asi nokuti Jesu Kristu uyu wakafa akamuka nezuva retatu, vanhu vose vakamuona akazviratidza kuvanhu vakasiyana siyana. Saka nhasi uno kuparidza kwedu kana achiti kuno kumutswa kuvakafa, vanhu vose vachamutswa nomutovo wakamutswa nawo Jesu Kristu. Tinoziva kuti isu pachedu vanhu tinofa nomuviri wevhu nemuviri waAdhamu, asi chimutswa nemuviri waJesu Kristu sekumuka kaakaita pasungano yaMwari. Kureva kuti shoko raJehovha Mwari rinotizivisa kuti vose vakafira muna Kristu, vose vakafira muna Jesu, vose vakafira mukutenda, panguva yekumutswa vachamutswa. Vose vakafa vabhabhatidzwa mushoko raJehovha Mwari, panguva yekumutswa vachamutswa. Saka nemashoko iwayo ndinoda kungotenda nokurumbidza Mwari. Ishoko ndingatire zvakanaka nemubvunzo uyoyo, tinoziva kuti nokuda kwaJesu Nazareta anotigonetsa.
Vateereri, tumirai mibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo pakutenda uchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemutambo, mutambi wetsiwa yevanhukadzi aita mukurumbira kuda kwashe Chiwandire aregedza basa rake rekuruka vanhu musoro nekuti tsiva yamupa upenyu hutsva. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chiwandire uyo ane bhande reWorld Boxing Council WBC anoti paasvika netsiva hapachaita kuti aonekwe akamira munzira kuchiedzera kutsvaga vanhu vekuruka musoro.
Ndine level randave ndavo world champion, saka zvichaita kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichisungwa nemapurisa. Saka zvichaita se world champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mugym ndichiitawo basa rangu.
Anoti tsiva yamupa upenyu hutsva uhwo washandura zvikuru magariro ake.
Ndine level randave ndavo world champion, saka zvichaita kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichisungwa nemapurisa. Saka zvichaita se world champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mugym ndichiitawo basa rangu.
Pari zvino Chiwandire atamba mitambo misere ndokunda mumitambo mishanu, mina yacho achipunzira vamwe vatambi pasi. Asi mbiri yakanyanya yakauya apo akatora bhande reWBC reuremu weSuper Bantamweight arova Catherine Piri wekuZambia, uyo ane zita rakasimba pasi rese. Izvi zvakamupa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakamutenda nemari inoita iyo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica.
Mari yandakapiwa nemukuru wenyika ndakashandisa kuvaka pamba pamai vangu, zvinova pakuuye murikawo pakutarisikawo.
Anoti mumhuri make havasi kushamisika nezvaari kuita mutsiva, nekuti kurova siyane mangoromera kwakatanga kare kare achiri mudiki.
Tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova, nekuti ndaiwanzohurovana nevakomana. Saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri, saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvetsiva izvi havana kushamisika nazvo, nekuti vakanga vachiziva kuti zvinhu zviri mandiri.
Maneja wake Clyde Musonda, uyo anove zvekare murayiridzi wake, anoti Chiwandire ane matambiro akasiyana nevazhinji ayo anofunga kuti achamusvitsa kure.
Kana goi ane speed, ane speed plus anokanda ma good punches plus ndotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa kumberi bosi, ane speed yakanyanyisa.
Chiwandire uyo ane vana vaviri ari kurudzira vanhukadzi kunyanya avo vanochengeta vana vari vega kuti vasaure mwoyo kana zvinhu zvaramba, asi kuti vaedze zvimwe. Pari zvino Chiwandire arugadzirira kudzivirira bande rake reWBC naZulina Munoz wekuMexico. Bande raanaro ndere Siriva uyezve rechipiri muremu weWBC, asi chinangwa chake kutora regoridhe iro rinaye Milatsi Makado wekuMexico zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNcwabakazi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
The victory in Boko Kabuyon is a strong signal ahead of 2023.
Ibandla leZANU-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo eGokwe Kabuyoni.
Ufuna ukubonga ama-citizen eGokwe ngokuthi ivotela kakhulu ekunzimeni kokubana iZANU-PF ifuna umsebenzi violence.
Ele Citizens Coalition for Change libonga uZulu lisithi ibandla libusayo belithuthuzela uDlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba usefuna kumiswe umhlangano weZANU-PF Congress. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe izolo eGokwe Kabuyoni. Omele ibandla elibusayo umnumzana Spencer Juma uthole amavoti afika phose inkulungwane ezilijumi lanye, 10,777 votes. Wathi umnumzana Costain Maguti omele ibandla le-CCC uthole afika phose inkulungwane ezinhlanu, 4,800. Umnumzana Tafatswa Mukwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kuhle kakhulu okwenzakale eNkabazwe.
The revolutionary party is so indebted to the people of Boko Kabuyoni. It is so indebted to the people of Midland Province. The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023. It testifies exactly as a bold, a massive, and giant, a mighty vote of confidence for the leadership of President Emmerson Mnangagwa and the Second Republic.
Siyabonga kakhulu okwenziwe ngabantu eGokwe Kabuyoni leNkabazwe. Unqoba kwethu eGokwe Kabuyoni kuveza esizakwenza kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Lokhu kuveza ukuba abantu abaningi bathakazelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oqhuba inhlelo zikaZulu ezilohlonzi. Besivele sikulindele konke lokhu, sithabe okumangalisayo.
It was long waited for, it was foreseen, it was always on the way. We are happy, predictably. We are not surprised again by those remarks and conclusions from the CCC. It is now clear that when they win an election, they celebrate. When they win a by-election, they celebrate. When they lose it, they throw spanners into the process and seek to tarnish the image of the Zimbabwe electoral process in order to find favor. But it is now a tired script. It doesn't work anymore. It does not even find them favor in the voting public.
Akusimangalisi okukhulunywa libandla le-CCC elithi bekulodlakela. Benganqoba bayakuthakazelela abakwenzileyo, kodwa benganqotshwa bahlaba umkhosi. Akusebenzi konke lokho. Abantu abavotayo abakulandeli futhi lokhu, abafuni ukuvuma ukuthi banqotshiwe. URaila Odinga laye kwele Kenya kavumi impumelo yokhetho. Bahlala bekwenza lokhu, akusimangalisi. Umnumzana Tafatswa Mukwati ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Siqoqe laye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Thina
njenge tipu si sifuna ukubonga ama citizen egogwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani izani sethu ifuna ukusebenzisa i-violence lodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukuthisosabhuku ukuba bencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukubana siyegampena kodwa ukuthola almost 5,000 votes kese ngicela ukubana-ke isapotedi iyaphakama njalo abantu banethemba khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili siphakamise-ke uzulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 yabo iminyaka-ke ivoti yona le eyithiwa i-vote share iyathengisa ukubana-ke abantu banethemba njalo le i-bielecti engaphumi abantu izikhathini eziningi so siyabonga abantu ngokuzisekela siyabonga abantu ngokuzivotela sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana-ke kungabi le free blames kuyinto-ke okanye silungise free ndaba yama-reform sikhuluma-ke abantu basesadiki le-african union ukubana nxa siya ukhetho luka-2023 kulungise-ke indaba zama-reform ikakhulu indaba yokuthi kube le more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota sikhangelele ukubana ngalesi sikhathi ngaba nabantu ukuthi abakwanti ukuzivotela more than 1,400
ye ibandla lezanu lithi liyakhalakhala kakhulu akuladlakela okade likhona liyakhala
njeudlakela liyazakala ama-journalist athwaywa abantu bethu balinyazwa asonto yokukhalakhala into esegqekeni ukubani izanu pefu nxa isiphake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela yikwenzeka kwabo siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona betshaya abantu hafulive lokuhlive yikwenzwa kwabantu bezanu kodwa thina loo sikusimise ukubana kube nembuqube elizwe
pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu
sisiya phambili sisadeclare sengabathuse ambassadors ukubana kulungise indaba yokubana-ke abantu bethu-ke ebikelwe ikakhulu-ke emaphandleni
yini la ama-peace ambassadors
ngabantu bethu-ke azawe bethedise ukubana-ke kube lokuthula njalo-ke lokubana-ke izanu tethu ungasebenzisa i-violence emakhaya
umnumzana ostalos gift siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-ccc sixoxe laye esekariba kukhangelelwe ukuba umthethwandaba uzahlafuna ngesiphangiphangi udaba lokuvimba umhlangano we-ZANU-PF Congress oluphanyekwe enkantolo ngeviki ephelileyo ngumnumzana Sipeth Msengezi. Umsengezi uthi akumelanga kwenziwa umhlangano lo ngoba wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba esithi ufisa inkantolo yenze isinqumo sokuthi kangenanga ngemfanelo esikhundleni somkhokheli webandla elibusayo kulandela ukususwa esikhundleni wayengumongameli webandla le-ZANU-PF uMoyi uRobert Mugabe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likaMsengezi.
Right, into ekhulunywa ngumsengezi ucacile. What is simple saying is abantu abafuna ukuthetha e-African Congress abantu abahambise court esithi bangene emahofisi ngendlela engaqondanga. I-High Court yeZimbabwe isiqi that matter. Ngakho-ke ukuthi bona abantu abathalenjwayo nguye umsenkezi benze khonokho abakwenza i-defiance and emthethweni yinto okumele ukuthi lishe izilungisise ngoba ngakuukuthi umuntu kukhala ngokuthi i-legality that is being perpetuated that illegality must be stopped. So that's the long and short of it. The simple thing, i-Congress le ngayini inkantolo enkulu ize icede udaba lwakhe.
Singathi-ke udaba lolu ubona zani luzaphathwa njani ngumthethwandaba?
Ye, inkantolo yokuyamele ichaze ikubeke kube obala ukuthi umsengezi into ayitholo ile ngqondo bekayilakho. Kodwa thina ngokukhangela kwethu khangele izindaba ezakhe zenzakalo, hhayi lethemba ukuthi kuzagelezela ngasifudla.
Singathi-ke udaba lolu lungena nini emthethwandaba?
Into eyenzakalayo ukuthi i-application le efakwe ngumsengezi it's an agent application. Ngabe kusitsho ukuthi ucele ukuthi inkundla ingakhangela amanye ama-cases. I-case le iyekishwe kwamanye ama-cases that are already there ukuthi ikhangele ngendlela ephangisayo. Ngakho-ke sikhangele ukuthi iviki ezayo kube liyane elandelayo ibe isithethwe down so siyakhulunywa khona le nkantolo.
Singathi-ke lisenza khonokhu lulani udaba-ke lumi njani olwaphanywa kwangumsengezi?
No, then I saw it in the application. Then I application is declared. It declared it as a teacher. It would be because I declare I'm a right. It would be no. In the name I draw an engineer from the concept. Now for you, what I'm about to say. We want that kind of a declaration. So, Katia will tell you,
I can't. Singangeni kusigaba esilandelayo sesihlangene ezivela kwamanye amazwe ngamafetshane. Waye ngumongameli wakwele Angola uEduardo dos Santos ungcwatshwe namhla eLuanda. IReuters News Agency ibika ukuba abanye abahambe emngcwabeni lo umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba eleRussia lokhu libhomba amabutho akwele Ukraine kuzanini lokuphehlwa khona umlilo kagetsi kusetshenziswa inuclear. Besatshwa ukuba iZaporizhzhia nuclear power station ilakho ukuvuza amanzi lokunye okubulalayo. Ele-Ukraine lithi kukhewuke kakhulu endaweni lapho okubhonjwe khona namuhla. Soki sikati seza masiko.
Sengana masiko
wawusenzi umandla.
Yela baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo. Isikhulumeli sikababa kumbe ngithi inkosi yamaNdebele. Ubulelani loBhengula Khumalo. Wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo kuba yinkosi yamthwakazi. Siyamukela kuhlelo ubaba Khumalo kunjani wakho?
Ngiyabonga mthakazi ngindanini.
Hayi siphilile kakhulu. Siyakwazi ukuthi ke sokulungiselelwa isikhumbuzo senkosi umzilikazi. Akusitshela ukuthi kunjani ngoba sizokuthiwa ke le mazweni abantu balungiselela kakhulu ukuthi kunanzwe usuku lolu.
Kuthiwa iyabopha Mthakazi. Iyabopha impela, iyabopha indawana zonke. Iyabopha eBotswana, iyabopha eSouth Africa. Abe-UK nabo bayasisiza ngezimali. Abangenelisi ukuthi babe khona. Kodwa-ke abantu bayanikela ngisho nangezinkomo. Abanye baseplums bathi azilandwe khona. Abanye basefela futhi amalungiselelo ayahamba singendlela emangalisayo. Amapholisa nawo bayasinika imvumo yokuthi senze imali anduba emhlahlandlela ngoba emhlahlandlela bayazi abantu 22k kusuka ngoBulawayo. Amalungiselelo ahamba kahle kakhulu mhlawumbe.
Yes, singathi-ke kucatshangala ukuthi kuyaba kulabantu abaningi kanganani khonapha esikhumbuzweni lesi.
Kuzima ukutho Mthakazi ngoba i-transport sisacelile ebantwini kodwa sikhangelele kubo 2,000 to 3,000 abantu ngoba indawo le ingaphandle kwedorobha sabangela sibili kubo 3,000 khona lapho. Kodwa-ke hhayi asikabi asingeke siyitho nje ukuthi sithi sinayo inamba eqondileyo yini.
Yes,
kodwa ngendlela nje umbiko ohamba ngakhona hhayi kuyanyakaza.
Singathi-ke kuqakatheke kanganani ukuthi kunanzwe usuku lolu.
Usuku lolu luphathe kakhulu silunanze Mthakazi ngoba inkosi umzilikazi yakha lesi sizwe yasibiza ukuthi umthwakazi. Isizwe esigoqela ama-tribes kumbe ngesintu sithi inhlanga ezicike zingu-13 ezihlukeneyo. So lobumbano lolu olubaluleke kakhulu esizweni yikukukhumbula umzilikazi ngendlela ahlupheka ngakhona esihluphekela lesi sizwe ukuthi bumba. Akufanelanga nje sokuthi hhayi ngokuthi yinto eyenzekayo yedlula. Kodwa sizigqaja ngale nhlakanipho eyenziwa inkosi yakithi ingafundanga inhloko yesikolo kodwa inesipho nesifutho kaNkulunkulu esimangalisayo sokuhlanganisa abantu bahloniphane baphile endaweni ngokukhula.
Yes, singathi-ke abahlonitshwa ababe bekhona ngale emhlahlandlela ngobani?
Zisahambile izincwadi Mthakazi ukunxusa abantu abakaqinisi abantu ukuthi babe bekhona. Zihambile impela izincwadi, zihambile izincwadi kubosopolitiki, zihambile izincwadi kuba abekhalta, zihambile izincwadi la semakhosini awe-region isadi. Kodwa-ke impendulo asikazitholi ezitholwe ezikhona ukuthi abantu babe bekhona. So kusesemasinyane ukuthi sithi ngobani ababe bekhona.
Yes, siyabona lapha ke kwele Melika kuyabe kulomcimbi ofanayo kube sokusithi le UK le ndawo eziningi. Ungabatshela nabantu abayenza khonoko bephandle kwelizwe leZimbabwe.
Kubaluleke kakhulu lokho Mthoniswa ngoba thina siyisizwe sisakazeke indawana yonke. Thina seSouth Africa nasebana kululu kuyasekhaya kodwa umuntu oseUK loseAmerica uzima ukuyafika. Yikho lapha abantu abakhona Australia, New Zealand abalenze lelo abahlangane lolo suku benze umcimbi. Labo ukukhumbula ngoba lapho esikhona kufanele ukuthi siwaphile amasiko ethu la esihlala khona singafothi ukuthi ngobani sisidabukapi.
Ye phose lokugcina baba Khumalo.
Bahlabe Zulu ngithi kini lapho elikhona ekhaya koBulawayo emakhaya asihlangane nemhlahlandlela phaka 10 September umunyama ayabingazani esabe sigida sigiya sidabula. Ngiyabonga mfakazi.
Ye lo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula Khumalo wakhethwa oba inkosi kamthwakazi umdeni wakoKhumalo. Ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo kwamukela kutungamili uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje nizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla kuMateyu chapter 6 verse ka 16 ithi yona futhi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba okokuthi siyafica uSathane ezama ukumiye ngokuthi thatha la matshe uwenze abe yisinkwa ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambile. Ngakho ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyachova kakhulu ngizila ukudla amalanga la amaningi ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole izithelo obekumele uzithole usuzazithola ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hayi lindoda yazila kakhulu ukudla siphakanyiswa ngabantu usukhutha ke umvuzo ade kumele uthole kuye uNkulunkulu. Ngakho ke isikhuthazo esikhona lapha ukuthi nxa uthandaza nxa uzila ukudla kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo ukuthi athi nasithandaza ukwedlula wonke umuntu kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi hayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla njalo ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili izwi likaNkulunkulu kuyabe kungaseyikho ukuzila ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayelele ukuthi nxa sizila ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulomlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu kungakhanyi kwabanye abantu
ungabi ngumuntu onosuhamba unxolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazile kodwa ke kube phakathi kwakho lo nkulunkulu abe nguyokwaziyo abantu vele bengaboni lutho kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila
akuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likajesu sisithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza nkulunkulu wami ngezwi lakho bathole isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe nkulunkulu ubanike njalo umusa ngokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abe ezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila ethandaza kuwe egama likajesu siyathandaza amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo iqembu leLenders Football Club linqobe eCape United nge-2-1 emdlalweni weCasilaga Premier Soccer League oqhutshelwe enkundleni yeBapafield Stadium namuhla. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders lihlohlelwe nguDivine Mindirira kanye noWashington Navaya kuthi eCape United lihlohlelwe nguWilliam Manondo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leManchester Diamonds linqobe leCranbourne Bullets nge-2-1 kuthi leRentals linqobe leTenex nge-3-1. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kaKhilikithi linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu leAustralia emdlalweni wakuqala ohlobo le-One Day International oqhutshelwe edolobheni laseTownsville. Iqembu leZimbabwe yilo liqale uChai bola lathola amaranzi angamakhulu amabili lilahlekelwe ngabadlali bonke kuthele Australia seliphendula libuthelela amaranzi angamakhulu amabili lanye a 201 for the loss of 5 kuma overs angamachumi amathathu lantathu. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uchasisa ukuba iqembu leZimbabwe lilahleke ngapi.
YeZimbabwe ibizamile iTop Order ukuthi namhlanje bathi labo they come to the party kodwa ye imigli order yiyo ke ephambanise zonke izinto ngoba at one stage we 85-5 ukuthi kade kungani kuyathembisa ukuthi izibapho izafaka amaranzi athe xaxa kodwa-ke ekugcineni kwangikhona kwaba le betting collapse khonaphana ku-middle order-ke yagcina sitshaya 200.
Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawa ukhona mhla zingamachumi amathathu lanye kuthi wesithathu ukhona mhla zintathu ngenyanga ezayo. Imidlalo ye-One Day International yesetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo webhola labesifazane elokuqaga. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wokuqaga selitshayelwe ihlombe ngokuphumelela kwalo ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseSouth Africa ngomnyaka ozayo. Wayeyintatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo yena osesebenzela iqembu lomdlalo wenguqu lebulawayo sithi uthi leli qembu lenze into ebukekayo kakhulu.
Siyababongela amagems eZimbabwe ngokuqualifier for iWorld Cup. Singabe semdlalweni etshiyeneyo kodwa siyabalandela, sithemba khona ngale bengahamba kuWorld Cup bazafika berepresente kuhle njalo iZimbabwe njengokwenza kwabo khathesi. Amhlophe kibo labo bonke abaku netball.
Umncintiswano wezwe zomhlaba we-2023 Netball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni le-Cape Town ngenyanga kaNtulikazi ngomnyaka ozayo. Njalo izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamazwe abalisa ele-South Africa, ele-Malawi, ele-Zimbabwe kanye lele-Uganda. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ye, okwamanje-ke sike sizwe ezomculo.
Sanibonani balaleli beStudio 7 loyo uIsaiah Msolwa usomnotho isibongo Nkomo ekhaya ngokuzalwa ngiseTsholotsho isigaba sakithi kuthiwa yiJowa. Ngoba nje sizokhuluma la ngengoma yami ethi yona inkosi yakithi Lengoma lena ngiyiqophe ngothando ngoba ekuqaleni bengine album ebithi yona umzilikazi. Right, yasi so le ngoma ibikhala kakhulu ngokuhlupheka kwesizwe senkosi. Kwasekuthi ke kuthe emva kwalapho ke ngasengibhala ke le album after kuminyezelwe emhlahlandlela ngo-2018 ukuthi isilo sesikhona, ukuthi inkosi yakithi isikhona and engubani. Ngasengibhala ke le ngoma yona leni inkosi yakithi. Ngithe mase ngikwenzile ke lokho, ngabona ukuthi abantu bakujabulela ngoba inkosi vele yayiphakanyisiwe, kodwa kwasokuthi ngebhadi uhulumeni wakithi ke wasivalela, kodwa ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga uzosivumela ukuthi sigcobe inkosi yakithi. So le ngoma nje igxile kakhulu, izibongo zakhona zibhekiswe nje enkosini yakithi ngoba ngesintu inkosi imiphakanyisiwe vele siyinkosi. Thina sikwazi lokho isintu, ngisho nakudala inkosi imiphakanyiswa kuthiwe lona uyena ozoba inkosi vele uvele ebizwe nge-king. So nje engakusho mina ngathi le ngoma yami igxile nje kulokho. Ngoba nje namhlanje nje i-date nje baba ithi laphana 2028 silindele kuyemhlahlandlela lapho esiyobungaza khona umdabulo wesizwe inkosi Mzilikazi. Engicabanga ukuthi abanye nabanye abangangaziyo mhlawumbe bazongibona khona ube bezoba khona lapha emhlahlandlela, siyobungaza nje inkosi yakithi siyalala siyakhothama. Ngiyabonga kakhulu nijabulela ingoma. Engicabanga ukuthi kancane kancane siyo sakithi siyavuka siyakheka. Angibonge kakhulu baba, ngibonga kakhulu nakubalaleli bonke le-Studio 7. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu ke ijaha lekhaya khona ngale ke etholojo ongadinelwa kusasa mfowethu, sikufisela inhlanhla. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla lezanu-PF linqobe ele-Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo egogwe kabuyoni. Ele-CCC libonga kakhulu uZulu lisithi elibusayo belitshotshozela udlakela kungakenziwa kukhetho lolu. ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba usefuna kumiswa umhlangano we-ZANU PF Congress. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-Gibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.